manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri chikunguru 24 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumwe wevari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Mambi Hove veNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vanobuda musarudzo iyi vachitsutsumwa pamusoro pemafambisiro ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission. Zimbabwe Electoral Commission inodududza paurongwa hwayo hwekuti panovhota munhu pange paine mushandi wezeki akamira kumashure kwemuvhoti. Mapurisa anorambidza MDCT kuratidzira mangwana ichiratidza kusafara kwayo nemafambisiro ari kuitwa basa neZEC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeZANU-PF dzabuda mumusangano weZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongero enyika wekuzeya mafambisiro achaitwa sarudzo. Nepamusana pemaitiro ezek mumwe wevaviri wevari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Nambi Hove vebato reNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans vabva vazivisa kuti vabuda musarudzo vachitsutsumwa pamusoro pemafambisiro ari kuitwa basa neZEC. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
No, we have suspicions. There's nothing wrong with that.
Yeah, but we don't debate Nanga issues here.
You can't accuse my party
without substantiation.
Musangano wemultiparty liaison committee wataza kuendera mberi mushure mukunge mamwe mapato ari kupinda musarudzo atanga kutsoropodza ZANU-PF nekuipomera mhosva yekupindira mumashandiro ezek mushure mekupopotedzana uku mutevedzeri wemutauri weZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana nevamwe vavo vabva vabuda mumusangano uyu vachiti vange vari kutamisirwa nguva nevanhu vari kutya kukundwa musarudzo. Bopoto iri ramuka mushure mukunge vange vachitungamira musangano uyu. Komishina Guvani Moyo vaudza mapato apinda mumusangano wanhasi kuti ongororo yebepa rekuvhotesa yavakaita yakaratidza kuti kana munhu achinge avhota X yake haifambi kuenda pachinzvimbo cheZANU-PF sezvange zvichitaurwa nemamwe mapato.
So segweta ndangoona kuti takutotambisa nguva ndoda kuti mai yangu inokambeina pati yangu iwine nekuti zeki yato pachitongo chayo. So takungoita panapa takutachitamba vanana tichingoti wazodai hazvichabetseri nokuti zeki yatakapanyaya yakanoizeya yati pachitongo chayo. Nyangwe tikaswera zuva rese tichitaura nezeki hapana chava chachinja nokuti avauya havatumwa vari 3. Zeki ine makomishinas 9. Saka vamwe vese havapa havangoudzi indai munovaudza zvakati. Saingo ukapopota zuva rikavira hapachina chachinja.
Vamangwana vati vazhinji vari kupopota havanzwisisi mashandiro ezek uye vatiwo vari kupopota vacho vari kutadza kubudisa umbowo hwezvavari kutaura.
Ndakambovabvunza kuti n'anga dzamakanotsvaka magodobori angaprova izvozvo dziri kupi mutiratidze nokuti isu samagweta tinodila neinonzi facts and evidence. Izvi zviri kutaura kuti X inofamba handina kumbozviona asi vakanzi zvakare nezeki tiratidzei X yacho ichifamba vezeki vanoti vakaenda kunana mazvikokota e-science akavaratidza kuti X haifambi
asi sachigaro weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaMorgan Komichi vati zeki inoita basa yakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF uye kunyange matano ayatora nhasi anotsigira bato reZANU PF vaKomichi vatiwo maitiro ezeki ndiwo ari kupa kuti vanhu vakawanda vasafari nemafambisirwo aitwa musangano wanhasi
chekutanga ndechekuti ballot paper havadi kuti vamapolitical parties ari teste agogudzikana kuti shuwa harina zvarinoita kechipiri havadi zvakare kuti ballot paper rive rinoakambaniwa kubva kuno kufidelity kuenda kuma points as we speak now ballot paper ratosvika ratosvika kuma points kunana gokutato vako kunana kosera vako and havadi zvakare kuti vanhu vanengagire vapuwe mukana wokuri testa even ikoko pariri ikoko havasi kuda saka zvose zvazvina kufadza isu mapolitical parties amwe ose tanga tiripo chavangoita sokubvuma ndechekuti position ballot booth yaichachinji zvavanga vataura yakita zvayanga ichiitwa makorosa apfuura
vakomichi vati zvisinei nezvaitika MDC Alliance iri kutora matanho ose ainokwanisa kudzivirira chitsotsi chese chingave chiri kurongwa nezak
hakuna polling station iko zvino muzimbabwe out of those 10,998 positions pasina vanhu veMDC Alliance vachanga vachiita basa iroro as we speak now kune vanhu vari kutogadzirira vari kutrainwa so that they get to know what to check musi wekuvhota kuvadzidzisa vanhu vachiita sei zviri kutoitika as we speak now saka hakuna munyika yezimbabwe kwatisina polling agent ndingakamirira MDC Alliance
zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo retake zvichakadai vamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadivine mahambi hove vebato renational alliance of patriotic and democratic republicans vabva vazivisa kuti vabuda musarudzo vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa nezek musangano wanhasi wapindwa nevari kuongorora sarudzo vemuno nekunze kwenyika Zimbabwe iri kuita sarudzo yemutungamiri wenyika dzeparamende nemakanzuro nemusi wemuvhuro unouya vakawanda vakatarisira zvichabuda pana vachamisa veMDC Alliance nava Emerson Munangagwa mutungamiriri weZANU PF ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Sangano reZimbabwe Electoral Commission nhasi radududza paurongwa hwaro hwekuti vanhu pavanenge vachivhota vange vachionekwa nevanenge vachivhotesa. Zeki yanga yaita izvi ichiti vanhu vaizotora mufananidzo yemapepa ekuvhotesa nenhare mbozha. Izvi zvakashorwa zvikuru nemapato anopikisa uye masangano anoongorora sarudzo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZEC kuti sei yazotora dano iri. Asi sachigaro veZimbabwe Elections Support Network vaAndrew Makoni vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti vatambira nemufaro dano ratorwa neZEC.
Zvechokwadi isu seZimbabwe Elections Support Network tiri kufara kuti ZEC yateerera zvakanga zvaiswa kwavari nemastakeholders vari kuparticipata muelection. Kana muchiyeuka svondo vakapfuura takanyora gwaro kuzek takashambadza zvakare mumapepanhau tichinyunyuta pamusana pekuchindwa kwanga kwaitwa mamiriro emavoting booths aya takaifungidzira kuti zvakanga zvichizokanganisa vari kuda kuvhota. Saka zek yaona tsamba yedu uyezve ndinodayira kuti yasangana nemapato musi wechishanu yakazofunga kana kuti yakazodecida kuti idzokere pamaitirwo azvaiitwa kare kuti munhu ainovhota ari kuseri kusingaonekwe nemaelection officials nemaobservers kana upi neupi zvake angadaro ari mupolling station. Saka izvozvo tinofara kuti at least zvaitika.
Zvakakosha zvakadii izvozvo?
Zvakakosha zvikuru pamusana pokuti zvanga zvada kuitwa neZEC zvaita kuti munhu avhote akapira godzi kumaelection officials, kumaparty political agents uyezve nekumaobservers. Zvinova zvaizoita kuti muvhoti asafila kuti anenge ari kuvhota in secret. Ndo chikuru pacho wano tunotizo kana wano wakamira kumashure kwako gotsi lako rinenge chirema no kana gotsi richirema hazvisi nyore kuti uite zvaunongochida kuita zvinenge zvisiri nyore kuti uvote in secret nokuti unenge wakutya kuti zvikada runyoro rwangu runenge ruchionekwa kuti ndavhoterane especially now nokuti izvo presidential ballot paper rine makola maviri saka ruoko kana ruchifamba rinokwanisa kutoratidza vari kumashure kuti waenda kukolamu yekutanga here kana kuti waenda kukolamu yechipiri.
Sachigaro veZimbabwe Elections Support Network vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vemapato anopikisa vari kukurudzira mapato ose munyika kuti aremekedze chibvumirano chekunyorera munguva yesarudzo kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka pasina mutauro. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekuremekedza chibvumirano chekuita sarudzo murunyararo mumasvingo, veMDC Alliance nePeople's Rainbow Coalition vati mamwe mapato akaita seZANPF ari kubvumirana nevamwe kuisaina chibvumirano cherunyararo asi vachienderera mberi nemhirizhonga pamwe nekutyidzira vanhu mudunhu remasvingo. Vanga vachitungamirira MDC Alliance paurongwa uhu valabvumo chinoputsa avo vari kukwikwidza musarudzo yomumiriri weZaka Central vati vamwe vari kukwikwidza navo vari kunyengedza vanhu kuti vanoda runyararo asivo vachiita mhirizhonga nerweseri.
Nyaya yepeace pledge inyaya yekuti tinonge tichifanirwa kuti isu semapati tizvikomite kuti tiri kuda kuti munge mune runyararo. Saka tinotofanirwa kuti tizviite semapati tichiteedzera gwara rakaitwa nenational dzedu dzakasiyana-siyana. Asi nyaya yeviolence haisi nyaya yatingakurudzira kana kuti nyaya yatingati yapera, inyaya iri kutoramba ichienda kumberi. Zvinongoda izvo kuti vanhu vakwanise kurarama vachiziva kana kuti vachiteedzera zvavanenge vazvipira kuti vanoda kuti vaite. Tinoshamisika kuti kunogona kunge kuchine hama dzedu dzimwe dzinoti dzikataridza kuti nhasi dziri kuda izvi, mangwana dzochinja dzoti dzava kuda izvi.
Mutauriri weNational People's Party mumasvingo uye vari nhengo yePeople's Rainbow Coalition PRC vaJefferson Chitando vati mamwe mapato ari kuvabata kumeso vachinyebera kuda runyararo asi vachishungurudza vagari zvikuru kumaruwa. PRC iri kupomera zvakare ZANPF mhosva yekushandisa mauto mudunhu remasvingo South mukukanganisa misangano yayo. Asi nhengo yeZANPF uye ichimirira bato rayo musarudzo yekanzura muward 4 mudhorobha remasvingo vatavara mudukuti vanoti manyepo kuti ZANPF iri kuita mhirizhonga vachiti bato ravo rikukoshesa runyararo sezviri kuvimbiswa nemutungamiriri wavo vaEmerson Mnangagwa.
Hongu iyi nyaya yekusaina peace pledge yakatikoshera semapoliticians nokuti ndokwaro kunovaka nyika yega yegaga haigoni kuvakika pasina runyararo. Saka runyararo rwu kushaunzwa hunge umwe neumwe azvipa chitendero chekuti ini ndichange ndichashanda papolitics zindaka zvinounyararo zvisina mhirizhonga zvinova zvinotibatsira senyika kuti indiri mberi.
Nhengo yeNational Peace and Reconciliation Commission vaGordon Chekenyere vati zvakakosha kuti vanhu vaite sarudzo murunyararo kuita kuti pasave nemutauro mushure memusarudzo.
CMPRC, we and our political parties from different political organizations, we are holding the provincial political parties peace pledge. In Engeria, in Otezera, as I get quite the national peace, political parties presidential peace pledge, I get quite. Not to promote peace in our country, promoting peace, promoting unity, promoting harmony and non-violence in our country.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZimbabwe Council of Churches varoona kuti nhare avo vari kushanda nePRC pachirongwa ichi vati vanotsigira kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo uye kuti vanhu vaone kodzero yekusarudza vatungamiri vanoda vakasungunuka. Vamwe vanoti kunyange hazvo kwasara mazuva mashoma kuti sarudzo dziitwe, nyaya dzekushungurudzwa nekutyidzirwa kwevanhu dziri kuwedzera kumaruwa. Izvo zvichaita kuti vakawanda vasagutsikane nezvichabuda musarudzo gore rino. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
V Vemubatani zwawe election situation room vanoti kunyangwa hazvo munyika musina mirizhonga yakanyanya yezvamatongero enyika vanoshishikana nemashoko ari kubva munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ekuchiridzirwa kwevanhu uye kushandiswa kwezvunhu zvehurumende mukutsvaga rutsigiro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhau mubulawayo nhasi, nhengo dzesangano reelection situation room dzati ongororo yadzakaita kusvika pari zvino munyaya dzine chekuita nesarudzo inoratidza kuti nyaya yemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika ishoma munyika. Asi imwe nhengo yeesr Reverend Huseni Svanda vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo unoshushikana nekutyisidzirwa kwavari kunzwa kuti kuri kuitika mune dzimwe nzvimbo munyika. Reverend Svanda vati vanoshushikanawo nekushandiswa kwezvinhu zvehurumende nebato rezanu PF kusanganisira chikafu mukukwezva rutsigiro, vachiti izvo zvinoita kuti nhandare yesarudzo ive inorerekera kudivi rimwe.
Tiri kunzwa kuti kune mathreats and intimidation kuitika kuma different districts and areas, and also kune nyaya ye vote buying. State iri kushandisa ma resources like ma seeds kana ma rice, and also kune nyaya of different implements zvehurumende. All these things have concern kuti it appears, gives an impression yekuti vari kuita vote buying using ma state resources.
Reverend Vandavati, ongororo yakaitwa nerimwe sangano rembatanidzwa wavo inoratidza kuti gwaro revoters roll rakamira zvakanaka, asi vati pane zvakawanda zvisiri kujekeswa neZimbabwe Electoral Commission ZEC pamusoro pegwaro iri, kusanganisira kuti panguva yekuvhota gwaro iri richange rine mifananidzo yevavhoti here kana kuti kwete. Reverend Swanda vati vanhu vakawanda havana chivimbo chekuti ZEC inoshanda yakazvimirira yega, vachiti zvakakosha kuti iite zvose zvinoita kuti vanhu vave nechivimbo nayo, zvinosanganisira kuti itaure kune veruzhinji matanho ose aka kosha iri kutora kuti pasave nemakakatanwa pane zvichabuda musarudzo. Reverend Swanda vati mubatanidzwa wavo unoshishikanawo nekuti ZEC haisi kutora matanho ekuti vakare mara vave vachakwanisa kuvhota pasina zvimhinga mupinyi, vakatiwo vari kuramba vachitaura neZEC kuti igadzirise zvinyunyuto zvakasiyana siyana.
ZEC inofanira kuita maefforts to ensure kuti vanhu vane madisabilities are able kuti to be assisted kana vachienda kunovhota, and also they must make sure kuti kune mame madisabilities like epilepsy and so forth, also those need special attention here with ZEC.
Sachigaro ESR mudunhu rematevereland amai Jenny Williams vati kunyange hazvo veruzhinji vane kodzero yekutsoropodza mashandiro eZEC iwo semunhukadzi vanoshushikana nekwavati kunyombwa kuri kuitwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vachiti zvazvikodzeri.
I've been very concerned at the manner and the which and the language used to criticize the ZEC chairperson.
Ndiri kushushikana nenzira uye nemashoko ari kushandiswa kutsoropodza nawo sachigaro weZEC. Zvave kutaurwa zvafurikidza zvinhu zvine chekuita nebasa rake, uye vamwe vave kutaura nezveupenyu hwake husinei neveruzhinji, zvinove zvinhu zvakaipa. Zvinogara zvichitishamisa kuti sei vanhu vachifarira kuda kurerutsa vanhu vekadzi nenzira iyoyi. Tinokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vasiyane netsika iyoyi.
ESR inoti kutanga mangwana kusvika sarudzo dzaitwa ichange ichitaura zvairi kuona zvine chekuita nesarudzo kuvatapi venhau zuva nezuva. ESR iri kukurudzirawo veruzhinji kuti vataure zvinenge zvichiitika munharaunda mavo, kunyanya nyaya yemhirizhonga kana kushungurudzwa kune chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emIsrael anoti apfura ndokudonedza ndege yehondo yemuSyria nhasi zvichitevera kupinda kwayaita muchadenga meIsrael. Mashoko aburitswa nemuzinda wemauto emuIsrael anoti mauto emIsrael akanda zvombo zviviri zvePatriot Interceptor missiles kundege yehondo yemuSyria apo yapinda muIsrael. Asi masangano enhau emuSyria anoti ndege iyi yanga yakanangwa neIsrael apo yanga ichirwisa iri muchadenga meSyria. Apo nyika yatarisana nesarudzo nemusi wemuvhuro, zvinhu munyaya dzezveupfumi zvaramba zvakaita manyama mire nerongo. Mari yave kunyanya kushayikwa uye mitengo yezvinhu yave kuramba ichiita chimuramba mhuru. Mapato ari kupinda musarudzo ose ari kuimbisa kuti akasarudzwa achaita maminimini okugadzirisa upfumi, asika muromo hauzarirwe nerwizi. Mapato ari kunzi neongororo yeAfrobarometer anokwanisa kukunda musarudzo EMDC Alliance neZANPF. Mukuzeya nyaya yezvokugadziriswa kwehupfumi hwenyika, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora uye munyori wezvemutemo muZANPF vamunyaradzi Paul Mangwana. Totanga kunzwa kubva kuna vamangwana.
Takagara iko zvino tati upfumi huri mumaoko avanhu, minda iri mumaoko avanhu. Chavari kushaya iknowledge yekuti vangaita sei kuti vapinduke vachishandisa zvinhu zvavakatopiwa kudhara. Donzo reempowerment takafamba naro, saka tiri kuti vanhu vese vatakaita empower ngavawane more resources vashandise zvavainazvo. Upfumi hwenyika huve mumaoko avanhu, asi tichitreda nedzimwe nyika, tichishanda nemainvestors anobva kune dzimwe nyika, tichienderera mberi nokusimudzira nyika yedu kuti vanhu vatema vasangova vanoti tiri maZimbabweans vasina upfumi.
Vamonzora, manzwa zviri kuitwa neZANPF munyaya dzezveupfumi izvi.
Haungashandisi mosquito kurapa mararia. ZANPF ndiyo yakaondonga upfumi hwenyika, ikaita kuti mari yemuno izotoguma yabva nokuti yanga ane maziro akawandisa, ikakonzera mhirizhonga muna 2008. Ndiyo yakauya nechirongwa chavaiti empowerment, wakauya nehondo yeminda. Hondo yeminda yacho vaipa minda vaingopanana vega. Empowerment yacho inopiwa vana vemashefu, shamwari dzemashefu, vanhu veZANPF. Saka nyaya yekuti ava vanouya vachitaura kuti tichazoita zvakati, tichazoita zvakati, ndo zvavangada vakaita pa 38 years. 6 months dziri kutaurwa navamangwana idzo kuti takawana 10 billion. Ndoda kuti mwana weZimbabwe pauri ipapo uzvibvunze kuti pa 6 months yatongwana munangagwa, waona here mari ichionekwa mumabhengi? Waona here mabasa achiwanikwa? Waona here muzvipatara muchiuya mishonga? Saka vanongotaura chino kuti takapromiswa chino, takapromiswa chakati. Mugabe waitiudzawo izvozvo kuti ndakapromiswa zvakati, ndakapromiswa zvakati, asi hapana chakauya. Saka aya mapromises habatsiri, taakuda vechidiki. Uyu mfana uyu Nelson Chamisa uyu ambopindawo, ambotonga achibatsirwa nesu machangwititi AMDC chine maideas manyowani.
Vamangwana, hanzi nyika yakuda vanotemwa dzinobva ropa vechidiki.
Aiwa, it's not about age kana aiwa komana. There's also what we call wisdom. Vamunangagwa vane wisdom. Upenyu hwavo hwese vachishandira vana veZimbabwe, kubva vaine zera diki kusvika vasvika pavari pano, vaona zvakawanda, vakashanda, vakaona pakakanganisika, vari kupagadzirisa. Izvezvi vari kuvaka ushamwari nedzimwe nyika. ende vane international goodwill nokuti varobvuma kuti pane pataka resa asi ndoda kukorekta chinhu one pataka gadzira kuti titore upfumu hwedu hatina kukanganisa pataka dzidzisa vana vezimbabwe kuti empowerment inorevei hatina kukanganisa pataka tora minda yedu hatina kukanganisa chaakudiwa ndechekuti tibatsire vanhu vataka paminda vawane capital varime upfumi hutenderere munyika yezimbabwe tisaiyeva upfumi huchinda kunze kwenyika asi toda kudyidzana nevekune dzimwe nyika vachitiigira zvatisina isu tivapa zvatiinazvo tigopfuma saiwovo
vamunzura
chiripo vana vezimbabwe kana zvanu PF isina kuunza mabasa epanguva yayakatonga 38 years haina kuunza mabasa ikatipromisa 2.2 million jobs hadzina kuuya iko zvinezvo vari kuti tipei mukana zvakare weizve kupa mukana vanhu vanhu vasingagoni basa
vamangwana pindura itinzi
ndinopindura ndichiti chakonzeresa kuti ikonomi yedu iparare ndana monzora vakanokumbira masanction nyika ino yakatemerwa zvitarafu hakuna mari yanga ichiuya kunze kwenyika kuti dzizoita investment
vamunzora
masanctions haadziri iwo akaita kuti vanhu vaita neshort sleeve nelong sleeve haadzi masanctions ayo masanctions haadziri iwo futizve akati vanhu vape vamwe minda vachinyima vamwe masanction handiwo akaunza corruption saka izvi ndo zvakauraya nyika inoi
Munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora manzwa zvekare kubva kumunyori wezvomutemo muZanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vaviri ava vange vari parunhare muHarare murukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7 Wasara mazuva mashoma kuti sarudzo dziitwe mamwe masangano akazvimiririra ari mubishi rokudzidzisa vanhu kumaruwa kuti voti yavo haizofa yakazikanwa nani zvake sachigaro vesangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust vaSekai Gombe vanoti vanhu vari kuchidzirwa zvikuru kumaruwa uye vari kuudzwa kuti kana vakasavhotera ZANPF zvichazikanwa vaGombe vanoti zviri kutaurwa izvi hazvisi chokwadi Vagombe vanotizve musangano weZimbabwe Human Rights NGO Forum neZimbabwe yadzoka vari kubatsira nemagweta, matishes nemaposta nezvinyorwa zvokuzivisa vanhu kuti voti yavo ichangozozikamwa nemunhu avhota pachake.
Ya, tanga tichiita urongwa hwedoor to door tichifamba mudzimba tichikurudzira vanhu. Tichiwadzidzisa tichiwapa maflyers anga ane message yekukurudzira vanhu kuti tiende kusarudzo dzakasununguka
chii chakaita kuti muite izvi
iyi nyaya yekuona kuti kune vanhu vazhinji vari kuchichidzirwa vachinzi mukavhota pachange paine kamushini kanoona kuti wavhotera papi vamwe vari kunzi zvakare nekuti makatorwa mafingerprints nemeso yenyu saka tinobva taziva kuti unenge wavhotera papi saka naizvozvo isu sesangano revanhu vakashungurudzwa kuburikidza ne mhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika in collaboration nesangano rinonzi Zimbabwe yadzoka takaronga urongwa ihwohwo hwekuita door to door tichifamba tichipa vanhu maflyers ekuti tibvise kutya kwakaiswa vanhu kuchinzi tichaziva kuti unenge wavhotera papi
chinonzi Zimbabwe yadzoka chii
izita resangano rinotungamirwa naDr. Victor Chimhutu rine basa rekukurudzira vanhu kuti tiende kusarudzo dzakachena nekudzidzisa vanhu maringe nekodzero dzavo atinoti mapolitical rights
pane zvimwe here zvamuri kuronga kuita sezvo sarudzo yangosarigwa nevhiki imwe chete
tine urongwa hwevatiri kuita zvakare nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tichange tine musangano kumakoni west watiri kudzidzisa vanhu zvakare nezvekodzero dzavo kune kuchiya magweta anenge achibva kuZimbabwe Human Rights NGO Forum then kwakuuya zvakare siwa 26 kune musangano zvakare kunzvimbo yemutare yekudzidzisa vanhu zvakare nezvekodzero dzavo then kwakuuya musi wa 26 kune musangano kwamutasa then musi wa 27 kune umwe musangano kuno kunyanga notsi kwakazozo pawadi 3
Ava vanga vari sachigaro esangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust vasakai Gombe vachitaura vari parunare vari kumutasa West. Muchirongwa cheThe Connection na 8 p.m. tirikutarisa kukukwidza musarudzo nemusi wemuvhuro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mumwe wevakukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vaDivine Nambihove veNational Alliance of Patriotic and Democratic Republics vabuda musarudzo iyi vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa neZimbabwe Electoral Commission. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
So we see card December.